takakwanisa kubatana nehama dzedu dzekuInternational Federation of the Red Cross kutiona kuti rubatso rwupi rwatingawana kuita kubatsiridza patende ratinazvo. Saka takawana support yedisaster relief fund yakauya kuti basiridze. Takabare zvinhu tiori muchishi kuedza kuunganidza chikafu mafoodbags ekupa kunzvimbo dzakawirirwa dambudziko iroro. Tinotarisa nyaya dzehygiene, health and hygiene promotion. Tine zvakare makitsi atinawo ekuedza kubatsira nehama dziri munzvimbo dzakawanda mvura idzodzo kuti vakwanise kuva neutano hwavo nekuchengetedza futi zvakanaka mvura kuti ive yakachena kuburikidza nekuvapa aqua tablets aya nemawater buckets ekuchengetedza mvura. Then kwakadonha dzimba tiri zvakare muprocess yekuvapa matapolins kuti vakwanise kuvaka matemporary shelter for now kuti mvura yacho iri kuramba ichiwedzera.
Mungatiudza kuti makwanisa kuwana mari yekubatsira vanhu vawirwa nedambudziko remafasha memvura?
Hey, tinosvika $200,000.